Chekutanga ndechekuti maproblems atiri kusangana nawo kana matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe akafanana. Saka hazvibatsiri kuti tingoita issue tiri maopposition parties, tingoita issue madifferent statements. Izvo takatarisana nemhandu imwe chete iyo inova ZANU-PF yaondonga nyika yedu.
Izvi zvinoreva here kuti mune ramangwana makagadzirira kushanda nevamwe vanopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuuya idzi muna 2018?
RDZ yakagara yakasununguka kusenza nevanhu vane chinangwa chimwe chetecho nesusu, zvichienderana nekuti zvinangwa zvavo zvinopindirana nemaonero edu, nekuti hurumende tichazofoma inenge yakamira sei. Inenge iri ine mavalues akafanana needu. Hatipokani nevanhu vanenge vakadaro. Vetinopokana navo ngekuti uku vanenge vane makala kana kuti masports ezanupf. Ivo ndotisikasenzi navo. But kune vanhu vanoti tido kugadzira hurumende ichazenge iri yevanhu, ichibve kuvanhu, tinokwanisa kusenza navo.